Vakawanda vanoti chikwata chavo chenyika chemaoria chakaneta zvekuti hapana chinobuda mumutambo neEthiopia uyu. Nyaimbove muraridzi weDynamos Lloyd Zugowe anoti ari kutya kuti Zimbabwe inokwanisa kurohwa nechikwata china mukurumbira munhabvu muAfrica nepasi rese ichi.
Ethiopia ichizvimba ine ronda, saka inenge ichitoya ine rukasha rwekuda kuti iwane pekupedzera hasha.
Chigove haasi ega mafungiro aya. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaCollins Longwe avo vanoti vanobva kuMalawi vanoti vachitarisa matambiro akaita Zimbabwe neSouth Africa maoreas ari kudamburwa.
Ava vakomana vanotamba zvakanaka, timida haina kusimba zvakati kuenda aisimbika zvikunonodyiwa votimida haina kusimba.
Matambiro akaita maoreas mukuita mangange 0-0 neSouth Africa aita kuti vanotevera chikwata ichi vashaye chirimbo. Muteveri weHarare City vaNorman Jacob Chirume avo vanogara muWarren Park muHarare vanoti
mutambo isi tekuona pamadhone pane zvatikomboretemu nekuti titona gemu yatatamba netimu yekusouth africa iyi timu yanga isangana kusimba asi taitambura zvikurusa neibvi handizivi kuchikodzero kuti asi maplayers edu mafoti edu gatipo zvinhu zviri nani.
Asi vakenneth tatenda gomo vanofunga kuti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
We are expecting kuti vakomana vange vachitamba zvakanaka zvikutarisirawo kuti tange tichihwina semafanzi ine takatarisira vakomana vedu kuti vatambe zvinodadisa.
Pamusoro peEthiopia, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neSouth Africa neGhana. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ghana iyo iri kutamba neSouth Africa nhasi ndiyo iri pamusoro pegungano iri mushure mekurova Ethiopia 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.